mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 6, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pamaresults akaanaunzwa namai Priscilla Chigumba musi wa3 August 2020, papaine maresults eZANU PF, papaine maresults eMTC Alliance, papaine maresults MTCT, papaine maresults emamasangano akawanda. So kuti zvinzi naJacob Mtenda, Speaker of Parliament, munhu weMTCT Tokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMTC Alliance, ndounonzi Maroto Kupenga.
Umwe mutevedzeri wemutungamiri weMTC Alliance anoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumidza kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto.
Hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende, zvokuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nezuro yakadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mushure mekuziviswa neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa si mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi. Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe namuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndatoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremdc Alliance and nakupinda ndiremdct, saka ndashamisika, but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one-party state, and they will get it.
VaWende vanovewo munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo Advocate Nelson Chamisa.
Takumbonoudza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa, sezvo munoziva vanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament, then after that vachazoconsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee, and tinotarisira kuchazobudisa statement yeparty.
Tungamirwa nababa vaChamisa, saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena, yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndo zvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU PF vaakushandisa matare kuti vaite shaisano. ndoza hapo.
Asimurairizwe pa Great Zimbabwe University va Joel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvine ine mamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kuzvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harine ine zviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018 izvo zvakamutsa muchokoto mubato iri uye zvinogona kukonzera kuti bato iri ripatsanuke zvekare. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivira vachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divira muzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro umwe mutevedzeri wavaNelson Chamisa vatendaibiti vanoti zvirikuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakafanana nezvakaedza kuitwa nevaimbove mutungamiriri weRhodesia vaIan Smith vachiti zvichatadza nenzira imwe chete iyoyo. Vabiti vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachida zvigaro zvemuparamende izvi bato ravo rinovapa, vachiti zvematongoro enyika muZimbabwe zvatochinja kubva nhasi. Vabiti vati hondo yerusununguko haisi muparamende chete asi mumigwagwa, mumaruzevha, munzizi nemumachechi. Nezuro mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vakati bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC inofanirwa kudzidza kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mosva. Tabata vabiti kuti tunzwe zvakafungwa nebato ravo panyaya iyi.
Izvi zvinhu zvaitwa naEmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa nezano PF. So we are going to take the fight to ZANU PF. We'll defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we'll protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matana anogona kusanganisira kuti tibude muparlamenti, anogona kusanganisira zvakawanda, but ticha announce kana taita decision iyo, but tichatora matamu.
Pane zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende, munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi?
Handivada masita acho, saka tichavapa. Ko vatora masita nhasi vaona zvakakodzera, saka tichavapa because vari kuada.
Pane zvaitwa izvi, pane vachora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakakwikwidza muna 2018 runs MDC Alliance. Kana imi mukaenda kuma records yenyu mai reporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance, pama results akanaunzwa na mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020 papa ine mari results ezanu PF, papa ine mari results MDC Alliance, papa ine mari results MDCT, papa ine mari results emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mutenda, speaker of parliament, munhu weMDCT Tokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance ndounonzi Maroto Kupenga. So kana muchida masita acho chitorai ese. That is our position.
Kana mukatadza kubudira kudzora vamwenyu kuparamende, munofamba makatarisa kupi panyaya?
Hamusinyatsonditeerera. Ndati vada masiti edu ese, tichavapa ese.
Iye, ndopa nila nchuda kunzwisisa kuti kana mkavapa masits acho ese, imi mchiti hamusi kuzoeta abandon struggle, munenge mozo fambisanya ya sei.
Struggle haisi mparlamenti, elakuru. Struggle haisi mparlamenti, struggle iri mastreet. struggle iri mareserve, struggle iri mudzizi, struggle iri makomo, struggle iri machechi, struggle iri mafactory.
Abo vanga vari mumiriri weHarare East muparamende vari zvekare mumwe wevatevedzeri vavachamisa vatendai biti vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro veBoard of Governors veCEO Africa Roundtable vaOswald Ina vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti vaone maonero pamwe chete kuti vagadzirise upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vanoti mamiriro aita zvinhu ave kuda kuti nyika izvimirire sezvo nyika dzepasi rino dziri mubishi rokurwisana kuti vanhu vemunyika idzi vasave nechirwere checoronavirus zvekuti vambosendeka parutivi nyaya dzokubatsira dzimwe nyika. Mukuzeya nyaya yekuti coronavirus iri kukonzera matambudziko akadini muZimbabwe, Blessing Zulu West Studio 7 abata vabina.
Blessing, COVID-19 yauya nguva isiriyo kunyika yeZimbabwe. Upfumi hwedu hwagara huri mugwandega, hwagara hwakaparara, hwagara huri upfumi hwanga huchinetsa kwemakore akawanda.
Mungatsanangura here zvamunoreva?
Iri vanhu vanga vakurarama nekubatanidza, uyezve tanga tichiri kutoisa musoro pamwe chete kuti tigadzirise zvimwe zvezvinhu zvacho. Ndiri kuona inini minista vaine basa rakakura rekuti izvo vabalance zvinhu zvinofanira kunge zvichibalanswa. Tichitarisa kunyanya-nyanya kana vaakuita urongwa hwemari yehurumende kuenda mberi, dambudziko zvaro ragara riripo nderekuti hurumende yedu inonetseka chaizvo kuti ibude pajekerere kaitiro kainoita zvinhu. Saka hakuchisina umwe mukana wainawo wekuti wakwanise kushanda nevamwe kuti izvo tikwanise kugadzirisa hwaro hweupfumi kuenda mberi. Saka chirwere chauya nezvakati zvandirikwanisa kuti patsanurei.
Mungadorongodza here kuti ndezvipi izvi vabina?
Chekutanga, chirwere chauya neandingati illegitimate excuse. Illegitimate excuse pachirungu iri kureva kuti izvo kunyange tine zvitanga tichitadzisisa chaizvo chaizvo, taane mukana wekuti zvanga zvaipa asi zvazonyanya kuipisa pamusaka pachirwere. Saka ngatichitarisai kaitiro katinoita zvinhu nedivi iri. Waro wekushandisa mari yehurumende hunofanirwa kuchinyatsogadziriswa hunge huri pajekerere. Kabatiro katinoita mabasa kana tichinge tichiita zvinhu zvese muhurumende nemumabhizimisi akazvimirira oga, kune zvekurima, kune zvekushanyirana, kune zvekugadzira zvekudya nezvekutengesa, kune zvekutaura nevamwe vari kunze kwenyika, nokuti izvozvi nyika dzose dzichatomboti garei dzichizvionera, nokuti hakuna ari kuda kuti agopinda mundege achinopinda munyika yavamwe. Kunyange dai vakazotaurawo nemuromo wavo kuti tadini tasimudza marestrictions kana kuti zvinetswa-netswa zvine chekuita nechirwere. Hurumende inofanira kuziya zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita, vanofamba pamwe chete nehurumende zvekuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi. Izvozvi tine dambudziko rimwe hombe ratisiri kuziva kuti richagadzirisika sei, nokuti mupfumi hwedu hwakagara huri hwevanhu vamwe vasina mabasa avanoenda kumakambani mahombe asi vanozvisenzera vega. Tiri kuona zvakare vanhu vakawanda vanga vari mumabasa vachizosiya zvemabasa.
Ko vashandi vanenge vogumurwa kuti zvaita sei chaizvo apa vabina?
Kuti makambani adzidza zvakati kureiwo mudambudziko iri. Mune dzimwe nzvimbo dzaisenza vanhu vakawanda dzekuti makambani akuona kuti apa vanhu ava vanofanira kuita vashoma apa, regai tishandise zvibatwa nezviwanikwa zvedu zvinyowani izvi zvematechnologies. Saka vanhu ivavo idambudziko kuhurumende, nokuti tinenge taakupamidzira zvevanhu vanga vari pamabasa munzvimbo isina mabasa.
Sachigaro veBoard of Governors CEO Africa Roundtable vaOswald Bina vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Taenda pamepo Zimbabwe yange ichingori nevanhu makumi matatu nevana vakabatwa neutachiona hwecoronavirus. Vana vakashaya uye vashanu vakararama. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zvuru makumi mana nemanomwe 47,000. Vafa vachisvika chiuru nemazana masere ane makumi mana nevatatu 1,843. Africa Center for Disease Control and Prevention inotizve vanhu vapora muAfrica kusvika pari zvino vanoita zviuru gumi nezvishanu nemazana mashanu ane makumi masere nemanomwe 15,587. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora chirwere checoronavirus pasi rose, inoti vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vachipfuura zviuru mazana maviri zvine makumi mashanu nemanomwe 257,000. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mubepa nau rekuronikoro ranasi, hurumende yabvumidza kuti mamwe makambani azurure kuti atangidze basa pasina zvokumamanikidza kuti aongorere vashandi vavo kana vaine utachiona hwecoronavirus. Asi hurumende yaomesa kupinzwa munyika kwembatya tsaru dzekutengesa. Zimlife.com inoti Econet Wireless yakwidza mitengo yayo nezvikamu mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 225%, izvo zvinonzi zvashatirisa vazhinji munyika. MuHerald mune nyaya inoti nezuro vasungwa vanoita zviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi maviri nevasere 2,528 vakabudiswa mumajeri mushure mokuregererwa nemutungamiri wenyika vachinzi nguva yavakatopika mujere yakakwana. Muna kurume kana kuti March gore rino, vamunangagwa vakaregerera vasungwa vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere 1,680. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Washamarara westudio 7 makadini zvenyu. Ini ndinofara, ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma, ndiri muno muEastern Cape muSouth Africa. Ndinodawo kutaura pamusoro pedanho ratorwa naDouglas Monzora muParliament rekuti wadzinge watungamiriri weMDC Alliance. Danho iroro ndinoona sekunge kuti rabvumidzwa naJacob Mudenda. Zviri kunze kwekuongorora zvakaperera kuti pari kuexerciswa ubenzi, nekuti waDouglas Monzora awasiri memba yeMDC Alliance nekuda kwekuzvidzinga wega kwawakaita mukubatana naThokozani Kupe weMDCT. Saka ndakatarisa zvangu zvinhu zviri kuitika izvi. Zviri kuratidza pachena kuti ruoko rweZANU PF ruri mukati menyaya idzi waine chinangwa chekuda kuvhiringa donzvo kana kuti danho kana gwara riri kutorwa neMDC Alliance mukuedza kusunungura wana weZimbabwe kubva mumukanwa mamupere inowa ZANU PF. Handioni wamunangagwa wachibudirira nedanho ravo ravari kuedza rekuda kuti wabatane naChamisa through Pollard yavari kushungurudzira President Chamisa kuti wave mukati mayo. Izvo zvandiri kuona zvisingakwanisikiba, zvichaita kuti paoneke sekuti lockdown yawakaisa haina kuisirwa wanhu weZimbabwe asi yakaisirwa bato reMDC kuti ritorerwe matanho makuru ekurishungurudza pasina uzhinji weZimbabwe wakavharirwa mukati medzimba. Ndinotenda zvangu maonero angu waShamarari.
Makadi waShamarari weStudio 7 mukomatanonoka wandindi. ndotora mafungiro angu ndotora kuna president Nelson Chamisa president wedu president webanu ndokumbira kuti mashoko angu asvike kwavari kuti vachamisa handiti muri kuona kuti akungoramba tichingojairigwa nevanhu ndakambokuudzai president wangu ndikati simbi inorwa ichapisa hapana kwatinosvika nezanup f kana tichingotaurira kuti ngatitaurirane zanup f iri kutoratidza kutoti zvamuri kutotaura ndezvekupenga saka apa pakuda action mukuru wangu inangu ndiri kutorwadziwa vachamisa kutaura kudai saka imimi sapresident veduka chiregerai kunyarara tichitoparadzaniswa nevanhu vezano tichiparadzaniswa namunzorwa nakomichi nakupi rakatosiyana handi izvozvi zvimuri kuona kuti vanhu vadzingwa kama mp maseneta adzingwa kamuparliamendi adzingwa but uyu kupe unomirira mdct imi muri wemdc alliance saka muri kuona kuti zvinhu zviri kuindirana papi ndozviringori pachena kuti kazano iri kutiitisa saka president ka zvakuda kuti tisumudze musoro izvi hazvisati zvokuti zvomwoyo murefu ngatimbosiyai zvemabhaibheri hakuna nyika inongouya takapavira chingoti ngatitaurirani saka zvakangofanana just because ipapa apa tinenge tichingoverengera sani ichiita zvainodaniswa wai isusu tisinga ndakarwadziwa mukoma tanonoka wande mudhenda akaona nguva ka aite mushi zvechokwadi ngaasatora sokuti isusu vana vemu muzimbabwe tiri zvikuta zvake atenda hangu
vana vezimbabwe nevateereri vestudio 7 inini ndabatikana zvikuru tiri kuti tiri muhondo yechirwere chekoronavhairasi chakaina mami chinguri haiwa hachina basa ndechekueurope chokwadi vairevesa nokuti tikuona ivo vari bhizi kumhanyamhanya nana Morgan Komicho nana Kupe vachida kudistroya mdc kupa ambori ani vana vezimbabwe ngatitaurirei vana vezimbabwe ngativhurei maziso vana vezimbabwe ngationei mhandu tadziona here tiri kuda kuita two steps kuti tifambe kune dzimwe mhandu dzinouya dzotidzorera sure mari inoseenzeswa nehurumende kuti ibatsire vanhu haichabatsiri vanhu yaakuita basa rekuuraya politics ino mutengo wejekerero watinotarisira kuti dai zimbabwe yava nomutongo wejekerero chokwadi tiri kuona kuti speaker of parliament anogamuchira mapepa akangonyorwawo hayo naibva kubhurwa iyi achiti ndezvei vana vezimbabwe ngativhurei maziso tione titaure tega panyaya iyi tinofanira kuzwa isi tega tigadzirise nyaya iyi matara akatongwa aya makangari kukotsi nezvimwe izvi ngatizvisiyei asi ngatigadzirisei nhau iyei yemamemba weparliament mdc adzingwa aya zvisiri pamutemo ngatitaurei tega kuti hazvisi pamutemo vanhu vadzorerwa pamabasa avo nokuti ndivo vakasarudzwa vachiri kumagona vachiri kumaita ndatenda hangu tisadzokera sure hapana chinofanira kutidzorera sure apa asi tasimbiswa nokuti president Chamisa wavonekwa kuti aiwa ndiye murume ane yese saka akamakwa nehurumende nedzimwe mhandu dzinobuda dzinongobva apa neapa saka ngatiendei naChamisa tisadzoka sure ndatenda
mutauri inotakwa nachirumhanzi vainzwisi kuti vari kuti chii vari kuti kana uchinge wakuvara dambu racho rwezambia wovhara chironda chako asi kana kukanzi mavhoti tinoona tinopiwa matisheti tinopiwa makepesi zvese tinopiwa kubva masikavha tinopiwa nezano ko mari idzodzo vanenge vachidziwanepi asi kozvo vanotaura vachiti nyika ina mari ko mari iyo yavari kupiwa neamerica vanoisepi ikozvino vari kutidambure kana dhuku redu tovhara muromo kose ndechipi chavakambobatsira vezimbabwe ivava vanhu vanotaura ivava kana chavangobatsirawo vana vezimbabwe vanhu vari kutaura ivavo tikatarisa musouth africa tinowana kuti munhu wese kubva ani nani anohora kubva asingasevenzi ivo vanotendai mugara mumba vari kuti vanhu vanodyei mumba macho imomo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nhau reNew York Times rinoti kunyangwa zvo vanhu vari kubatwa necoronavhairasi kekutanga muNew York
muChicago nemuNew Orleans vave kudzikira zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muAmerica zvinofanirwa kuchisa vazhinji. New York Times rinoti pese panonzi imwe nzvimbo yave kuita zviri nani maererano nechirwere ichi, dzimwe nzvimbo dzinoti chirwere ichi chave kunyanya munzvimbo dzavo. Bepanhau iri rinoti vanhu vari kufa zuva nezuva munyika yose havasi kudzikira, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichiratidza kuti vanhu vari kufa munzvimbo dzavo vave kudzikira. Kwemwedzi wese kusvika pari zvino, America iri kurasikirwa nevanhu vanopfuura chiuru pazuva rega rega, asi mamwe matunhu atotangidza kuzurura nzvimbo dzemabhizimisi nekubvumidza vanhu kubuda mudzimba dzavo pamadiro. Zuva nezuva muAmerica, vanhu vanobatwa necoronavhairas kekutanga vanopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu 25,000. America ndiyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi kupfuura nyika dzese pasi pano, zvichinzi zuva nezuva inowedzera varwere nezvikamu zvina kubva muzana 4%. Ndisesedze kambo kanonakidza kanobva kuna Mambo Duterere. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vaTendai Biti vanoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumira kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto. Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzezveupfumi hwenyika dzigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.